Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu baba Guti.
Vakaumba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro.
Tinoramba tichiti aisafanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi mupari wemhosva.
Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi vane mukurumbira mukuru uye vakavamba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya murunyararo nezuro chitatu manheru. Mufundisi Guti vakasvitsa zana remakore mumwedzi wachivabvu kana kuti Mei gore rino. Kushaya kwaArchbishop Guti kwakaziviswa nasachigaro wekereke iyi mufundisi Joseph Guti. Tabata umwe wevafundisi vakasimudzirwa naArchbishop Guti, Reverend Dr. David Simango, kuti tunzwe maonero avo.
Mangwanani baba Wande nehama dzose dzeStudio 7. Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu baba Guti.
Dr. David Simango, kune avo vanga vasingazivi Archbishop Guti, mungavabvunza kuti Archbishop ava vanga vari munhu wakadini?
Baba Guti vanga vari munhu anenge akatifukidzira tose pamwe chete noupenyu hwavo, saka kuenda kwavo kwatisiya tiri pamhene pachena. Murume wanga ane rudo rukuru kwazvo kuvanhu vose, murume akatidzidzisa zvakanaka zvaMwari. Kana ndiri seni ndakatanga kuvaziva ndichiri kuma teen ages, kana kuti ndichiri teenager, vakandidzidzisa zvinhu zvakawanda zvakanaka. Vakapinda mba mangu nemhuri yangu vakandinamatira kuti Mwari andiropafadze ndive nevana. Ini nomudzimai wangu takanga tagara makore matatu tisina vana, asi nokuda kwomunamato wavo Mwari akavanzwa. Mwari akatiropafadza akatipa vana vatanhatu. Nhasi tine mhuri yakakura, tine magrandchildren anokwana 13 nokuda kwaMwari wababa Guti. Ndibaba vedu chaivo. Tinourombo zvikuru kwazvo kuhama dzose dzakabatsirwa navo, dziri kuvarangarira nokuchema kukuru panguva ino yakadai. Ndatenda zvikuru baba Wande. Mwari akomborere, Mwari anyaradze mhuri yose, amai Guti nehama dzose nevana vose vanyaradzwe nenyasha dzaMwari. Ndatenda hangu.
Avo vanga vari mufundisi Dr. David Simango vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuti vatonge vachibva kumba pamusoro pemhosva yavari kupomerwa. muzvare chaburumunda akasungwa pamwe chete navamwe vadzidzi vashanu vachiri muusungwa. Vose vari kupomerwa mhosva yokunyora nyora madziro ezvivakwa zvehurumende nezvimwe zvine mukurumbira muHarare, vachikurudzira kuti nhengo yeCCC vaJobsicala vaburitswe muusungwa. Mukuseya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZinasu vaBoris Muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Chitwe chitachitambira nemufaro mukuru tichitarisa kuti mwana sikana uye ndiye anga ari kwake ega tichitarisa pakusungwa kwavakaitwa vakomana vangu vari kuHarare Remand Prison vari 5 iye anga ari 1 ari kuchikurubhi Maximum Prison. Nokudaro tiri kupembera uye tiri kufara, asi tinoramba tichiti aisafanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi mupari wemhosva.
Munotarisira here kuti achazotongwa achibuwanikwa asina mhosva kana achinge apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudai?
Ipapo hatina kana chimwe chatinotarisira kunze kwekuti mhosva yaari kupomerwa inge ichinobviswa kudare, nekuti haana kubvira akambopara mhosva yaari kupomedzerwa, haazi mupari wemhosva. Nokudaro tiri kutarisira kuti nekuchimbidza matare aite basa rawo, amubvise panyaya iyi arege kuramba achienda kumatare achipedza mari yevabereki.
Ko, vamwe vashanu ava vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare riini vamuguti?
Pari zvino hapasati pane zuva rakati tsvikiti ratiri kutarisira kuti vanga vachinomira mudare pamberi pemutongi wedzimhosva. Asi tichine tarisiro yekuti vhiki rino risati rapera vanenge vapinda pamberi pedare vachikwanisa kunge vachitongwa.
Tichiona kuti vaane mazuva akati kuti vari muusungwa, zvii zvavarasikirwa nazvo zvingadai zviri zvakananga nedzidzo yavo?
Chekutanga, jeri pachezvaro rinotongorwadza. Pari zvino vave nemazuva anopfuura 40 vari mukati metrongo. Chechipiri vakatadza kunyora bvunzo dzavo pavakanga vari mukati metrongo. Vamwe vavo vakagara vakanyora bvunzo, iwo akatotadza kuwana mukana uyu. Zvichireva kuti pavachabuda mukati metrongo vari kufanira kunge vachinodzokorodza pavakange vari vachisimudzira vachienda ipapo. Zvino zvinhu zvinodzosera kumashure zvakanyanyisa. Tichitarisa nekunetsa kuri kuita zvinhu mukati meZimbabwe, vabereki vari kunonga svosve nemuromo, vari kutambudzika vachisimudza mari yekuti vana vaende kuchikoro, onobhadhara mari mwana oregedza kunyora bvunzo dzake, zvichireva kuti vakuita nguva yakawanda vari payunivhesiti. Zvinove zvinhu zvinorwadza chaizvo.
Imhosva ipi yakavasungisa?
Mhosva yavari kupomerwa nematare ndeyekuti vakanyora midhuri yakasiyana siyana muguta reHarare, kusanganisira Karigamombe Building, High Court neRunare House nedzimwe dzakasiyana siyana, Constitutional Court, kuti hashtag free Jobsicala, zvekuti vasikala vaburitswe muusungwa.
Imhosva yamunoona semhosva yakadii?
Chinotirwadza isu sevanomirira vadzidzi, tine kutsutsumwa mumwoyo medu nekuti nyaya yemamirira yakaita iri kuratidza kuti vakuita yezvematongerwo enyika, nekuti havana mhosva yavakapara. Imhosva yavari kupomedzerwa nevasori vanoshanda nehurumende. Imhosva yavasina kubvira vakambopara, vadzidzi vepachikoro vakangobatwawo vakapuhwa nyaya yavasingatozivi nezvayo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi muzvikoro zvepamusoro reZinasu vaBoris Muguti vari parunhare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revachuchusi reNational Prosecuting Authority rinoti riri kuenda kumatare zvakare kunoratidza kunyunyuta kwaro pamusoro pekuwanikwa vasina mhosva kwenhengo dzeCCC muzvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri. Dare reHigh Court rakatonga kuti vaviri ava havana mhosva yekunyepa pamusoro pezvavanoti zvakaitwa kwavari nevanofungidzirwa kuti vasori. Vajuchisi veNational Prosecuting Authority vanoda kuti umwe jaji atonge nyaya iyi. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Tinofunge nyaya iyi yakaibwe nyaya yeku yatingati persecution yuko persecutana politically kusitoza uti vasikana wa waka batwa sisu waka tochwa ni waka waka bata ndi inyaya yaka subuda matare etu mosa zili inyaya zunguti wo sezuo wanga wa reporter nyaizi wanga wachazo sungirwezo zupati sema kwetadora senge inyaya yaka sina kutufangu kare ato enda kumatare etu mosa ndi kuwani kwa kwa wasina mosa it was long overdue and the kutambo zwa kwa wukonga chiso wa chiso wa matare wa chiso wa at least kwa pera izi but no imba kuti mtemo usha zotele zero kuti wawane wukompensation nukupula kwa kaita huu ni persecution ya kaitu
National Prosecuting Authority inoti vano da kuzokera kumatare kana kuti appeal pa msoro penya ya ii ndiro gwarari notoro wa ere kana paitika zunu sakata saishi
ya kwa pila kuriko in terms of masibabu laws yukuti prosecutor kana singa wira nuo nye decision ya ito wa magistrate anu kwansa kushansa ya tingati ya masections arimu criminal procedure and the evidence act kutaitis uruzu izu angu fana nao ni maapili o anu kwetu wa kana abatu wao ni moswa ashita kwa pila huko high court but hii procedure isenye nyosha niswa steric ya nyema prosecutor because kana magistrate atopa wa mtongo especially kana abata muna asina mwoswa anenga ungurura ya tingati evidence nyinge ripo and evidence nyinge kaiswa ni dare nyinge kaiswa nyema prosecutor nyinge ya wono kwa kuti haina kushika pa tingati palevu yokuti muna abata ni mwoswa saka zunu zinoshamisa kana tichuona kuti prosecutor alikuwa pila nyaya ilingi ya wone kuona magistrate alikuwa magistrate kuzo kuti hii nyaya wama winza ya ina basi saka tilati kutanda nyazi nekuti tunozi wa kuti nyaya hii ya kawa woni kwa ichi toro wafikari nima newspaper kama ti nima international analysts wachitaza kuti nyaya hii kutochwa kukai tuwa wana juwana mamumbi ni mamu wake yanga isinda kumira chakanaka indi yanga isinda pi chingire chakanaka kuhurumende saka uundona senge kungo farafara kwa haru kuita kuti vasa wone ku wachita senge pasina aso haru kuita
wabili awa valu kwa nisa uere kuenda kumatare ezi mosa wachino mangari la hurumende nevalu wakambo wapamba pamsoro pesa kaitika zeses
ungu kubatu kwa wakaitwa ya tingati tocha tocha ya tingati pamitisitasa mtemo wepasiles it's a crime ya tingati it's a customary international law ino recognize that it's a crime against humanity saka ma mtemo yedu ozekare ino tazawo futi kuti muna anukwasa kuwe nda huku matare ya tumosa especially ku high court depending ni kuti mari ya wargu klema imari wati klema wa tingati ma damages akakonzereswa ni hurumende kana kuti vanhu vakavapamba including ngoma purisa zvekare
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kutectus nestudio 7 vamwe vakuru mubato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress vanoti vanoda kuti mitemo inotambira vabva kure muSouth Africa ipindudzwe izvo zvinotevera mutongo wakapiwa nedare reHigh Court wakarambidza kudzingwa kubva muSouth Africa kwezvizvarwa zveZimbabwe mushure mekupera kwemagwaro avo eZimbabwe exemption permits tabata gweta vari zvemukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba kuti tinzwe maonero avo.
Chikuru ndocho kungoziva kuti hakuna munhu kana nyika inogara yoga pasi rino. Izvozvo ndo zvinorashika vanhu kana vachitaura zvokuti hatichirambidzai kudlidzana kana kufambidzana kwavanhu vachiuya kune dzimwe nyika. Nokuti nyangwe tikatarira iyo South Africa chaiyo nguva yeapartheid. Vaiva mune dzimwe nyika munana Swaziland, munana Zimbabwe, munana Tanzania. Asi nenguva yatiri kurarama uko zvino hazvikoni kuti ungangoti wakurambidza dzimwe nyika kana kuti zvagwa zvedzimwe nyika kushanyira nyika yako. nokuti zvinosiyana zvavanofambira. Vamwe vanofambira kuodzidza asi vanenge vachibhadhara mayunivhesiti zvavanenge vauya kana zvikoro zvavanenge vauya. Vamwe vachifambirawo kuowanana wanano chaiyo yakangogara iripo kubva kare nakare tisati tava nemabhodha akaisiwa navarungu. Zvinhu zvakasiyana siyana, vamwe vanouya kuinvesta kuisa mari dzavo munyika menyu kuti zvibudirire. Saka zvinorashika kana tava kungotarira pakuti tiri kugwisana nezvizvagwa zveZimbabwe zviri paya Zimbabwe Exemption Permit. Kukonewa kunyatsoona zviri mberi, nokuti tichitaura kudai izvezvi, maSouth African mazhinji akazara munana New Zealand, Australia, UK nekunana United States. Saka hazvisi zvokungotarira maZimbabwe nechete. Saka nyangwe tikatarira even mitemo yeSouth Africa, imwe yacho yakatooma kudarika dzimwe nyika pakufambidzana kwavanhu. Saka hazvisi zvinhu zvatingangoramba tichiti tava kudzokera shure tichiti pakaitiwa kukanganisa kuti pavhugwe imwe mitemo yeimmigration. Aiwa, chinofanira kutarigwa ndochokuti togadzirisa sei kuti vanhu vave munyika yeSouth Africa kana kuti vave munyika yeUK zviri pamutemo vachiitawo zvinenge zvichidiwa kana kuti kuita matanho anenge achidiwa kuti vavepo zviri pamutemo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti kanzuru yeguta reBulawayo iri kuramba mashoko ekuti iri kuronga kuparadza mapurisa eguta iri kuti kanzuru ishandise makambani akazvimirira senzira yokudzikisa mari inoshandiswa nekanzuru. MuNewZimbabwe.com bato reZANU-PF rinoti mupfumi mukuru pasi pose vaElon Musk vanoti vanoda kuchera lithium muZimbabwe. Mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mchangwa vanoti hurukuro pakati pehurumende navaMusk dziri kuenderera mberi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chinondishamisa ndechekuti unonzwa vana Mutsvangu achiita tipindire mune zvematare zvematare zvinomirira zvematare vaizvitaura ipapo nana Job Scull. Apa nezvevana muzvare Mamombe naChimbiri vakutanga kutaura kuti vada kuapila kuti nyaya iyoyo haina kuitwa zvakanaka. Vadanda kwaikoti kuti nyaya iyoyo haina kuitwa zvakanaka. Sei hurumende yada kupindura matare? Iwo matare akakiriya kuti hapana nyaya. Iwo vana Mutsvangu kuti vada kupindira kuti vada kuapila kuti nyaya iyoyo sei? Iwo vaimbotaura kuti hatipindiri zvematare. Kana takubvunza pana Job Scull havana vakawa zvichapera zvazvo.
Awo ndiwo majaji zveiwo ari muno muSouth Africa, kwete kwedu anopiwa directive naMnangagwa kuti vharirai vana Job Scull. Idai imwe makadzidzira basa, tarirai anonzi majaji awo. Sando dzenyu majaji emuSouth Africa, sando dzenyu. Kwete zvekwedu uko kuZimbabwe kutasokuti vanhu vasina ndaa chikoro munongogwatakara sima nokugwa nezvokusunga vana Job Scull nokuuraya vanhu nokuita umbavha. Hoyo zvechifu wako Mnangagwa watatanidziwa kuratidza kuti vanhu havachadi vanhu havachadi vanhu vanyara neZANU zvaobuda pachena munhu wanyara neZANU PF.
Ndinoda kuti ndibatsire vanhu vanotsigira mapati. Chokutanga ndechekuda izvi, kana tichitsigira mapati tichipinda machechi, ngatisaenda tichindoita zvechechi papati. Zvinhu izvozvo zvinogona kutiurayisa. Uyezve chimwe chinhu chandinoda kuti ndibatsire vanhu ndechekudai, munhu kana uchinamata haurambidzi kuende kupati yaunoda. Asi zvimwe zvacho ngatizive kuti zvinourayisa. Ngatiteerere muprofita waye akataura kuti vese vari kuita zvematongerwo enyika nechiparidze shoko ramwari mumakereke nemumisangano, muchazoona shamhu dzamuchapiwa. Tarisai zviri kuitika munyika yeZimbabwe kuti chii. chikonzero chii evo vatendi vakupera kufa dambudziko nderei usaenda wakapfeke mbatya dzechechi kumusangano enda uri munhu wondoita zvomusangano hazvirambizwi
ini ndiri kutaura pamusoro pevanhu vezanupiefu vari kufundisira matsigiro etripc ndoo maelection acho iri iwayo kuti vanhu vanozovhotera zanupiefu tisingachaide 43 years havadiwo chakanaka here vanhu ngatishinje hurumende zvinakire tose tisati isu tichidya tiri mumahofisi ezanupiefu toti munhu wese ari kudya vamwe achitambura taakuda kuisa mukomana kuti asunungure zimbabwe ivo ine huchi nemukaka inakire munhu wese kwete kunakira vanhu vashoma munyika saka kuno chipinge east kwaita dambudziko iroro vese isi vangada kuita misangano yavo vezanupiefu vanoya achishaishira saka tinokumbira kuti vatsigiri vezanupiefu vatoise zvemusangano wavo vatsigiro cc mumwe namwe unoziva kwaanonamata wechechi kaita asarudza chechi yatinoda mumwe namwe ngaanamate wekuzano unamate kuzano kucc voita zvekusisa c vangada kuzoramba achidaro manje hatizivi kwatichazvitsana
makadiko vano mukoma tanonoka wande nevamwe vose asi ndada kungokomenda hangu pana mai avo vaistavile avo de wavo vari kutaura zvokuti dai vanhu varega kufotera vakadzi dai varimbomira kufotera mapato ezvematongero enyika this is not the right time yekuti vawanikwa vachitaura mashoko avari kutaura please mbopai vanhu chance tichinje zvinhu zviripo hurumende iripo ibve nekuti hamungahuvi neorganization yenyu after 43 years ZANU-PF iripa ichitonga kutanga kuti vanhu ngavachisabotaja maelection nhasi saka ngavambomira mbichana then timbotanga tabvisa zvinhu hurumende iripo ZANU-PF vachazouya neorganization yavo teererwa pamberi apo ari pari zvino please regai vanhu vambotanga vavhote hamusi kuona kutamburiri kuita vanhu here mboregai vanhu vavhote pari zvino tokukumbirai tatenda
halo pastudio 7 ndeitwa King Mafuse ndiri paFalvatera South Africa ndichiti mashoko angu kustudio 7 ngekudai ndinokumbira kuti president Nelson Chamisa vaende kunzvimbo dzese dzinenge dzichiitwa mhirizhonga vechipa rutsigiro kuvanhu vavo kuti varege kutya vanhu vakavhundusirwa vakashaya munhu unovasimbisa vanobva vatotya zvachose saka kunofanirwa kuti kwese kunoitwa mhirizhonga kufambirwe ndo nzvimbo dzavanofanirwa kutanga kufamba kana kuti kunyanya kufamba dziri kuita mhirizhonga kuti vanhu ivavo varege kunyanya kutya vazive kuti takatsigirwa saka vakangovhundusirwa vega zvongoti zizi zvakadaro vanodzokera kumashure saka kuti varambe vakashinga kunge purezidendi vaendako ndatende
ini Shumba ndiri pagara papumaranga papamukondo ndikuda kuti mundisvitsire shuwe rune ZANU-PF vanopromisa vanhu sei kuti mukativhotera tozokuitira zvakati handii ndovari mupawa ngavabva vangoita mungoramba muchingoti pese panoitwa maerection mukativhotera tozokuitira zvakati mukazvivhotera tozokuitira zvakati asi musingazviiti haiwa manje vanaita zimbabwe tapepuka izvi zvamuri kuita kana kumurambidza Chamisa kuita maerema marare muri kutamba nenguvaikadai akatoregera tomuvhotera zvakadaro cheta tomuregere munganyeperwe nezano kunzi tozokuitirai chakati makura maachemberi mune vazukuru nevana nezvese hativhotere chenji kuitira vazukuru redu mangwana nevana vedu zvisani ngatisiyanei nazvo zvekunyeperwa izvi 45 years chingonyeperwa kunzi mukativhotera tikuitirai chakati mukativhotera tikuitirai chakati apa nyika iri kungofa hatifotere mukomana apinde timboona kuti anita sei kana atadzwa mukomana tomurova bhutsu totsvaga mumwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vakatora mashoko avo kunyika ezuva remhemberero rekuzvitonga kuzere kana kuti 4th of july gore rino vakayeuchidza veruzhinji kuti denda recovid-19 harisati rapera vachiti vanhu varambi vakangwarira uye vachibayiwa nhomba vakabatawo nyaya dzekuurawa kwevanhu nepfuti nekuda kwemitemo inobvumidza veruzhinji kuti vagare nepfuti mukuziya nezvenyaya iyi evans zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika vaden moyo kuti tinzwe maonero avo
tinoziva kuti tapinda musili season yeelection campaign now. So mashoko anotaurwa neany leader ari kucontesta maelections muna 2024 inenge yatova platform yekucampaignawo.
Zvamunganongedzera muchidimbu kuti ndakabata ichi nechichi pane zvavakataura ndezvipi?
VaBidenwo vanga vachizvikukudza nezvavakaita performance yeekonomi, vachizvikombera nekutadza kwakaita administration yaTrump kuhandla COVID-19, vachitaura kuti nemaRepublicans ari kuomesa musoro kuCongress kuti vaite mutemo wekucontrola, wekuita gun control, because tiri kuona gun violence ichiramba ichingokwira muAmerica because of malaws anovumira even vanhu vane mamental issues kuti vakwanise kutenga maguns vanozopedzisira vakushandisa kuuraya mainnocent citizens.
Muchiona zvavakataura izvi, zvinopawo chimiro chekuti kuenda mberi kweAmerica kwakamira sei?
Zvinoratidza kuti America iri divided. To be honest with you, iri divided not just kuCongress but even mu Main Street. Vanhu maRepublicans akatoshingirira kumeka sure kuti vanopikisa zvese zvinoitiwa nemaDemocrats. MaDemocrats right now ndiwo ari mupower muwhite house nemusenate. And havana power muhouse of representatives patinoona maRepublicans achileader even though margin yavo iri diki, but ndo vane speakership, ndo vanokwanisa kupusha mamalaws. And tiri kuona even Supreme Court yemuno muAmerica iri divided because maRepublicans mamwacho akapointwa naTrump ndo varimo muSupreme Court. Tiri kuona madecisions ari kuitiwa anoaffecta zvinhu zvakawanda zvichifavor the right wing maRepublican Party, like zvatikuona zvichiitika even.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia naEvans Zininga weStudio 7.
Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Zvongo yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vakaomba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro manheru. mudzidzi wepa University of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviro makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.